Nyaya kaitikandiyo kuti ipataka tanga inawema yema elections yokugadzirira sarudzoi. Zvinhu zvose zvaita sokuti zviri kufamba zvakanaka. Kwaita sokuti vanhu vanonzwisana kune tolerance mukuita macampaigns. Ende tichifara chaizvo kuti kutaurirana kwatiri kuita nevemapato ezvematongerwo enyika zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Batu mazuva apfuura takanzwa kuti matemperature anenge akati kwirei mbijana. Language yokusava tolerant kana kuti zvokusagamuchirana izvi zvinoenda sokuti zvinoenda zvichioma. Mataurirwo anoitiwa kana vanhu vachitaura musoro penyaya yeZimbabwe Electoral Commission zvoita sokuti ndechimwewo chinhu chisina maturo.
Zimbabwe Council of Churches ine vimbo yakadini nezeki?
Vimbo yedu isusu Zimbabwe Council of Churches ine zeki ino afektwa nezvinhu zviviri. Chekutanga, takabva kuita research manje manje tichida kunzwa kuti vanhu vanofungei pamusoro pezeki. Vimbo yedu kuzeki is not only an objective issue, haingozi nyaya yekuti ndo zvatinogutsikana nazvo isu takatarisa. Vimbo yedu isu kuzeki inoenda nenyaya yekuti vanhu sekugara kwavakaita munharaunda vanoiona sei. Saka hazvina kukosha zvikuru kuti Zimbabwe Council of Churches seutungamiri hwayo vangati isu tinogutsikana nezeki, kana vanhu wonje munharaunda vachifunga kuti zeki haina kugona kuzvimiririra. Position yedu isu inenge isina basa. Chakakosha ndechekuti kana zvinenge zvabuda mumuromo wezeki, vanhu vemuZimbabwe vanozvitambira sezvinhu zvakakosha here.
Munoda kuti zeki idini imini?
Chekutanga, chatavanyorera chikumbira zvikuru ndechekuti chekutanga ndiro roga bazi rakaisiwa neconstitution yedu kana ndibumbiro redu remutemo kuti ndo vanofanira kuona kumanyiswa kwesarudzo dzatakatarisana nadzo idzi. Saka ivo vanofanira kuti vatore posini, vaikleme posini yavo iyoyo. Vanozviita sei? Vanozviita kana vachiita zvinhu zvavo zvese nezvinotarisigwa nebumbiro remutemo. Zvinova ndozvavanga vachitaura vonaivo. Asi tiri kuti zvinhu zvinoita kuti vanhu vave netrust kana kuti nevimbo neinstitution haingozi legal dimension chete. Inyaya yekuti are they seem to be doing zvinhu zvinotarisigwa neruzhinji. Saka neimwe nzira, naivo vanofanira kunge vachibudawo pachena kubatsira kuwedzera kuti vanhu vagone kuva nekutenda nebasa ravari kuita. Kana vakaita zvinhu zvose zvakanaka pamutemo asi ruzhinji rweZimbabwe huchifunga kuti vari kuitawo nedzimwe nzira kabisira, zvose zvavanenge vachichiita zvinoshaya simba. Saka nyaya iripo chekuti ngava for example kana even communication, kutaurirana chaiko kwekuti kana kukanzi kwavhotewa kuRose Camp uko kuBulawayo, panoda kuti pabude mashoko anoti kana ukamanzwa unonzwa kuti anofambirana neizvo chaizvo zviri kuitika paground. But kana pakabuda mameseji anoita sokuti anopesana, vemapurisa vanotaura nyaya yakanangana neimwe nzira, ivo vezeki vanotaura nenyaya yakanangana neimwe nzira, zvoita sokuti hazvisi kunzwisika, uyezve kuti zvoita sokuti kuda pane zvimwe zvinhu zviri kuvanziwa.